mutambo wandikati uchanakidza chose. Tichakwanisa kuona two of the best three players in the world vachitamba. Anova iye Salah na Mane vanotambira Liverpool. And ndikona mutambo uyu uri mutambo uchange uri almost 50-50, but ndofungidzira kuti Senegal ichahwina.
Nezvibodzwa zvingani?
By 2-1. Why ndichidaro is because attack force ye Senegal nemaonera ndakaita iri far much better than Egypt. Senegal haina kutanga mushe pakatanga tournament, even Egypt pache zvayo. But mukaona maimprovera vakazoita towards the end of the tournament leading towards the final, I would say Senegal in an edge of Egypt.
Sika vakawanda vanoti Mo Salah anogona kukonzera matambudziko makukutu sezvatinoona achiita ku Liverpool.
Mane ne his company vane a better strike force than Egypt. And also mukawada kuona even the players on Tembra Senegal vane exposure, international exposure. Vese vari ku Europe for the most part. Vamwanotambira Liverpool, vamwanotambira Leicester City, vamwanotambira Paris Saint-Germain. Saka murikuona kuti ine squad yakasimba. Tikatarisa Egypt, ma players mashoma anotambira ku Europe, mazhinji anotambira imomo mu Egypt. Saka ndakati experience ene exposure ye international exposure ye Europe ichange batsira. But sezvinewo, even though tichifunga kuti Senegal inokwanisa kuzokunda Egypt, chinove chinhu chandoda kuti chinge chichiitika kuti Senegal iwanewo mukana wekuti itorewo one AFCON, since team yacho iri golden generation.
Munorevei apa?
Kana ndiri golden generation ndikutaura kuti ma players akakwanisa kuumbika pamwe chete panguva imwe chete. Saka Egypt yawina 7 AFCON trophy so far. Saka ndoda kungotiwo mukana womboendawo ku Senegal, at least vaenjoyewo development yavakaita yesoka munyika mavo. But mutambo wandakatarisira zvikuru kuti uchanakidza, nekuti tichakwanisa kuonawo bhora raimprova zvinhu zvachose from makare. AFCON yaimprova
zvii zvasiyana nezvaitika kare.
Hapasina the difference between the last team, even yakanokwa muthe last 16 and yapinda mufinal. Hapasina ma difference. It's just a matter of each team taking my chances anokwanisa kuita 4 on their way. Kwozotiwozve Egypt inokwanisa kuupseta. I have my favorites, but I don't want to upset Senegal.
The same, Hidar.
It's because the style of play in Otamba Egypt, you know, Nesama Timu Majinji, even Egypt, when it's not playing well, the way Yavano worries the border party, not the way Yavano pick each other, not the way Yavano eat a build up, it's style in Okasakshunguza, Mamatim Akawanda, because Vanu very, very, very technical, and also my chance of our ones are waste. Our shooter, our brother, I wonder, but my show my one. One of us will go away now.